Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 5 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vagari vemuHarare vanoti havasi kufara nemvura yakasviba yavanoti iri kubuda mupombi dzemvura yavanoshandisa.
Sangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust roshushikana nekutyisidzirwa kuri kuitwa vagari kuti vabhadhare zvikwereti zvavo kukanzuru.
Vechidiki vemapato anopikisa vopinda muurongwa hwekunyoresa kuvhota kuitira kuti ZANU-PF ikundwe musarudzo dza 2018.
President Jacob Zuma vanga vari kunganja vamugadzirisa nambo wavo kuti vaenda kwavo kwazvimba kana kuti vaenda zvavo pano pakaribha apedo nekuconstituency yama yangu yakaingenesa.
Aiwa, ipapa hapana chakashata. Asi vanoita zvavanenge vachida kuita. Munhu uchienda kuzororo unoenda kwaunoda kuenda kuzororo.
Kuenda kwava Mugabe kuzororo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika kokonzera mutauro munyika.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vagari vemuHarare vanoti havasi kufara nemvura yakasviba yavanoti iri kubuda mupombi dzemvura yekanzuru panguva yechirwere chetyphoid chiri kupararira muHarare. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vagari vemuHarare vakaita samai Primrose Gwashu vanogara mumusha weruzhinji wembare vanoti vave kutyira upenyu hwavo zvichitevera mvura ine tsvina yavari kunwa yavanoti iri kubuda mupombi dzekanzuru.
Nyaya yemvura iyi haina kutombomira mushe. Nenyaya yekuti mvura iri kubuda mazano pamapombi ine tsvina. Haitomboiti chero kaiisa ukachera mvura ukaiisa chero muwater glass kana mubhaketi. Ukatora nguva shoma shoma inenge yagadzana pasi wagoona tsvina. Ende taakutoshandisa mvura yekutenga. Taakutyira utano hwedu nenyaya nezviri kuitika kumbare kwakungorasika mvura. Taakutotyira futi typhoid nenyaya yemvura ine tsvina. Saka ndopatira kuti pagadziriswe.
Dambudziko remvura ine tsvina mudzipombi rinonzi ratekeshera muHarare yose. Muzvare Farisai Jani avo vanogara mumusha weGlenview vanoti ivo nemhuri yavo vave kutorarama nekunwa mvura yekutenga sezvo vachiti havachavimbe nemvura yekanzuru.
Tanzwa nekumwa mvura yakasviba. Mvura yacho yekanzuru inobuda mumapombi ka haitomboite kana kumwe nenge nemaserere egreen zvekuti kutongoinwa kurwara. Izvezvo tikusha toita sei kana kuti uiboilise inongobuda maserere. Saka tashaya kuti toita sei nemvura iyoyo yatiri kumwiswa neCity Council apa vari kuti yakachena, it's safe.
Mumwe mugari wekumbare vatrinos Gombera vaudza Studio 7 kuti zvirwere zvemanyoka zvakaita setyphoid nekolera hazvingaregedze kupararira kana pasina hutsanana munzvimbo dzinogara veruzhinji.
Pane vanhu vakawanda vanonzi vakaenda kunorapwa muzvipatara zvakasiyana siyana zviri mumbare mushure mekubatwa nezvirwere zvaifungidzirwa kuti itypoid.
Tsvina muHarare inyaya yekuti vanhu vanofanira kugara vachengetedzawo nzvimbo dzavo kuita kuti dzigari dzakachena ende vachibvisawo marara. Setikada kutarisa munombare izvo mune zvirwere zvetyphoid nezvirwere zvemanyoka. Saka zvinokonzeresa nokuti dai wanhu ngavachengetedzewo nzvimbo dzavo dzichigarawo dzakachena uye vachiitawo utsanana ndo uye achibatsiranawo nekanzuru kubvisawo marara.
Zvichakadai, meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni varamba mashoko ekuti chirwere chetyphoid chiri kukonzerwa nemvura inetsvina inonzi iri kubuda mudzipombi. VaManyenyeni vaudza Studio 7 parunhare kuti vagari vese vemuHarare vangadai vakabatwa nechirwere ichi sezvo vachiti mvura yose inonwiwa muHarare inobva panzvimbo imwe chete. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vati vachaferefeta nyaya yemvura inetsvina inonzi kubuda mudzipombi dzekanzuru iyi. Zvichakadai, hurumende yakaumba komiti yemakurukota ehurumende ichange ichiona nezvekupedzwa kwechirwere chetyphoid icho chakatouraya munhu mumwe chete kumbare. Gurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa vari kukurudzira kuti veruzhinji vageze maoko vasati vabata zvekudya uye kuti vatange vadziisa mvura vasati vainwa. VaParirenyatwa vakazivisa nezuro kuti kanzuro yeHarare ichashanda siku nesikati kubvisa tsvina munzvimbo dzakawanda muguta iri pamwe nekugadzira pombi dzinofambisa mvura inenge yanaya kuitira kuti isajenge senzira yekuedza kupedza dambudziko rezvirwere zvemanyoka. Muna 2008 pane vanhu vanodarika zviuru zvina vakaurayiwa nechirwere chekorera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti harisi kufara nedanho rakatorwa nekanzuro yeguta yeHarare rekushandisa kambani yeWell Cash mukutevera zvikwereti zviri muvagari. Kanzuro yakapa basa iri kukambani yeWell Cash mushure mekukundikana kuwana mari dzayo dzinodarika mamiriyoni mazana mashanu emadhora iri mumapazi ehurumende, makambani pamwe nevagari. Sachigaro weboard reHarare Residence Trust vaRobert Mazula vanoti danho iri riri kutyisidzira vagari uye kanzuro haisi kunzwisisawo matambudziko akatarisana navo.
VaMazula vanotiwo iyo kanzuro pachayo haisi kukwanisa kuwanisa vagari zvainofanirwa kunge ichivawanisa, zvakaita semvura yakachena, kutakurwa kwemarara uye kufambiswa zvakanaka kwepombi dzinotakura tsvina. Kambani yeWell Cash inonzi iri kupa vagari maawa makumi mana nemasere ekuti vange vabhadhara zvikwereto zvavo kukanzuro, kukundikana kwavo votorerwa midziyo kana kuendeswa kujeri kana vasina midziyo inoenderana nezvikwereto zvavo. Ngatinzwe hurukuru yataita navaMazula.
Nyaya iri kunetsa baba ndeyekuti chekutanga mukatarisa billing system iri kuitwa neHarare City Council, imwe yacho haisi straight, mamwe aive maestimate. Saka hapana humbo hwakakwana nebilling system iyoyo yemastatement, ndo number one. Kuuya chechipiri, veCity Council vakangotanga kutora matanho nekuti vanofanira kukonsida kuti vagari vazhinji vamwe havasi pamabasa. Vamwe vari pamabasa vanotambira mari after 4 or 5 months, saka vanenge vari behind mapayments avo. Kozouya munhu unobhadhara nekuti unenge uchiona kuti service delivery zvauri kubhadharira zviri kufambirana nemari yacho. Iye zvino tikatarisa tinoona kuti marara akazara mumarokesheni haasi kutakurwa, masiweji ari kungoputika pese pese. Saka hatisi kufara nazvo. Saka ndo zvimwe zvinhu. Kozouya nyaya yemvura, saka tiri kuti pamusoro pezvo pane kuti vakonsidhewo kuchema chema kwevagari havasi kukonsida, hungozouya chete nenyaya yekuti vaakuda kutisungisa through ivavo macredit collectors.
Saka imi sevagari muri kukurudzira chii?
Isusu tiri kuti vekanzuru ngavagare pasi nesu totaurirana, nekuti isu hatisi kuramba kuti vanhu vabhadhare mari dzinofanira bhadharwa kuCity Council. Totaurirana, tourirana kuti zvatingaafodhe kubhadhara ndezvipi, tichibhadhara sei. Ivo kana vane zvichemo tochema, toita inonzi pachirungu compromise yekuti tomita halfway. Pane kuti tirambe tichirwa kuti isusu woita sokunge isusu hatisi kubhadhara, hapana munhu ari kuramba kubhadhara for the services. Patiri kuti vanhu havana mari, padiki pavanowana ipapo vanobhadhara. Handiti plus patiri kunge tichibhadhara vanhu ngavapiwe maservisi akakwana.
Imiwo muri kumbogarawo pasi here nekanzuro kuti musvitse zvinyunyuto kana zvichemo zvenyu izvi?
Chiri kunetsa ndechekuti hatisi kunyatsogara pasi nekanzuro yakagara, nekuti kuti titi mangwana tasangana nekansula uyu, mangwana takasangana nekansula uyu, chinenge chichibudamo baba maindividual opinion. asina zvichindizvo the full council handiti ino naita vama vaviriri vema residents ara residents trust tomba takurukura tinavo se full council nesuwo tichi representwa ne board tomba takurukurirana tomba taona kuti tingasvitsana pati.
Avanga vari sachigaro weboard reHarare Residents Trust vaRobert Mazula vari parunare muHarare neStudio 7.
Vechidiki kubva kumapato makuru anopikisa munyika anoti MDC inotungamirwa navamongeni tsvangirai pamwe neMDC inotungamirwa navavoshwe Ncube vanoti vari kushanda zvakasimba vachikurudzira vechidiki kuti vatore zvitupa pamwe nekunyoresa kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Mutorerwe nawo Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vatungamiri vevechidiki mumapato aya vanoti sezvo vechidiki varivo vakawanda munyika, bato richanyoresa kuvhota vechidiki vakawanda ndiro richakunda musarudzo dza 2018. Nekuda kwaizvozvo, sachigaro vevechidiki muMDCT Youth Assembly Hepmo Chidziva anoti vakatotanga kukurudzira vechidiki kuti vatore zvitupa pamwe nekunyoresa kuti vavhote musarudzo dzegore rinouya. Chidziva anoti vari kutora 2018 segore reshanduko uye vatove nezvirongwa zvichaita kuti vechidiki vanyorese kuvhota. Chidziva anoti chirongwa ichi chiri kuitwa munyika yese uye vane chinangwa chekunyoresa vechidiki miriyoni imwe chete, vachiti kana izvi zvikaitika bato ravo richakunda musarudzo.
Tirikutageta vechidiki 1 million. Munoziva kuti mayouth anga ine percentage shoma shoma pa mavoters roll yedwaya, asi iye zvino izvi tirikutarisira kuti tikaita 1 million voters vari mayouth tistofanga tiri takawanda pakuvhota, nekuti life expectancy chai chaiyo yava pa 30 years 35 years and below. Saka pana majority yavanhu vari munyika machi mayouth.
Aenderera mberi achiti vari kutangawo makirabhu ekudzidzisa vanhu pamusoro pemutemo wezvekuvhota munyika, uye vachange vachishandisa nzira dzechizvino zvino dzekufambisa mashoko dzakaita seWhatsApp, Facebook neTwitter mukuita izvi. Sachigaro weYouth Assembly muMDC inotungamirwa navawelsh Mencube Gideon Mandaza anoti zvakakosha kuti vechidiki vavhote musarudzo nekuti ndivo vakawanda munyika. Anoti pari zvino vari kudzidzisa vechidiki zvakakoshera kuvhota nekusarudza vatungamiriri vavanoda. Mandaza anoti kana vechidiki vakasavhota vacharamba vachitambura nekushaya mabasa anenhamo.
Nyaya yekusaparticipeta kwevechidiki yakutoafecta munhu wese, kana kuti yakutobatsirano mukati mebato reMDC. Saka mukatarisa munyaya yemaelectoral reforms iripo, tiri kupusha sebato. Chinangwa chiri chei? Chinangwa chiri chekuti dai tabuda neyandingati environment yekuti even vechidiki kana vakatarisa vanokwanisa kuona kuti zveshuwa kana ndikavhota ndinowanika zveshuwa zvandataura kana zvandasarudza zvichichengetedzwa.
Chidziva naMandaza vanoti kunze kwekuvhota vechidiki vanodawo kuvhoterwa. Chidziva anoti vechidiki vakatoita chisungo chekuti pazvinzvimbo zvese zvichakwikwidzwa mumakanzuru neparamende vechidiki vanofanira kuwana zvikamu 25 kubva muzana.
Isusu sevechidiki tiri kunge tichitarisira kuti tichange tichito take part in the governance of the nation mugore ratiri kunohwina ra 2018, nekuti separty tina takawirirana panyaya ye 25% pane malayers ese eleadership, ungava MP, ungava PR, ungava kumacouncillors. Tinge tichitarisira kuti at least 25% vanenge vari vechidiki, nekuti hatidi kuti nyika idzokerezve payanga iri pataa tichiona kuti muparliamendi zvinotonetsa kuti uzoti mune mudiki arimwe imomo.
Mandaza anoti vechidiki mubato rake vakazvipirawo kutora zvigaro muparamende nemumakanzuru.
Tinofanira kunge tiripo panotongwa pacho kana kuti panotungamirirwa kwacho, whether mumaparliamendi whether mumacouncils. Tiri kudawo vechidiki vanowanika vachimiririrawo. So tiri kutokurudzira vechidiki kuti huyai titore zvinzvimbo izvi, nekuti handifungi kuti kune anozokwanisa kutaura kupfuura isisu vacho.
Imwe nhengo yezanu PF Youth League Tafadzwa Mugwadi audza Studio 7 kuti sarudzo dza 2018 dzakakosha kune vechidiki sezvo varivo vari kunyanya kutambura nenyaya yekushaya mabasa nenhamo. Mugwadi ati izvi ndizvo zvichaita kuti vechidiki vakawanda vade kupinda musarudzo vachivhota kana kuvhoterwa nechinangwa chekugadzirisa matambudziko avainawo.
Masangano matambudziko akati wandei akasiyana-siyana nemazhinji iwayo akatarisana nevechidoko, nokudaro vechidoko vangwanga vasiri mune zvematongerwo enyika vakuziva kukosha kwakaita kupinda mune zvematongerwo enyika saka tiyange takatarira kuona kuwedzera kwenhamba kana kuuwandu hwevechidiki vachange vachipinda mune zvematongerwo enyika
zvinosuwisa kuti vechidiki vebato rake havasi kutsvaga rutsigiro kana kukurudzira vamwe vavo kunyoresa kuvhota sezvo vari mushishi rekurwisana kuri kuitika mubato iri. Mugwadi anoti nyaya yemakakatano ari mubato rake inogona kuvhiringidza ZANU-PF musarudzo dza 2018. Vanhu vanodarika zvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana vari pasi pemakore makumi matatu nemashanu avo vanotorwa sevechidiki pasi pemutemo wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
United Nations Security Council yashorobodza zvakasimba kuurayiwa kwemauto maviri ekuMorocco anochengetedza runyararo muCentral African Republic. Mauto anochengetedza runyararo aya akaurayiwa nemusi wechipiri paaiperekedza motokari dzinotakura mafuta munzvimbo iri makiromita makumi matanhatu kumadokera kweguta reObo, apo vakarwiswa nevanhu vasina kuzivikanwa vakabva vatiza vachipinda musango.
Masangano enhau muTurkey ari kuti bambo ranga riri motokari raputika pedyo nedare redzimhosva muguta riri kumadokero reIzmir, vanhu gumi vakakuvara.
Hurumende yeFrance yatanga nhasi kutora matanho achaona madhadha anogona kusvika kumiriyoni achiurayiwa mune rimwe dunhu renyika iyi senzira yekumisa kupararira kwechirwere chakaipa chebird flu. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemhuri yavo vari kuzororo kunyika dzekumabvazuva dzakaita seSingapore neChina. Vakawanda vari kushora danho iri zvikuru vachiti vaMugabe nemhuri yavo vari kudya noriva, asi vanhu vakawanda vachinonga svosve nemuromo. Chiri kunyanya kurwadza vakawanda idambudziko renzara iro rinonzi riri kuvhiringa vanhu vanodarika mamiriyoni mana. Pamusoro pezvo, vanhu vari kushaya mari kumabhanga. Zvinhu munyaya dzezveutano zvinonziwo hazvinawo kumira zvakanaka. Apo vaMugabe vari kudya vachipfachura, munyika matanga kupararira zvirwere zvakaita setyphoid uye kuchityirwa kuti kungangotanga chirwere chekolera, izvo zvinokonzerwa neurombo kunyanya.
Rwendo rwavaMugabe rwemwedzi wose urwu runonzi riri kushandisa mari inodarika mamiriyoni matanhatu emadhora. Mari iyi yakawanda zvikuru zvekuti inonzi nevamwe inogona kugadzirisa nyaya dzemvura. Mutungamiri webato rePeople's Democratic Party uye vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanoti vaMugabe vanoshandisa mamiriyoni akawanda kudai panzendo dzavo dzekunze idzi. Vamwe vanotivo zvaive nani dai vaMugabe vachiita zororawo munyika mari yacho yoshandiswa kugadzirisa zviri kunetsa. Asi vatsigiri vavaMugabe vanoti hapana chakaipa kuti vaMugabe vambodekarawo. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata nengo yebato reZANU-PF inomirira Makonde mudare reparamende vaKindness Paradza uye mutauriri weMDCT vaObert Gutu. Totanga nekunzwa kubva kuna vaGutu nezvezororo ravaMugabe iri.
Kana uri webaba vemba kana mai vemba, unotanga waona kuti usati wafamba rwendo kana kuti waenda kunokokwa kumabiko, kungava kumuchato, kungava kui kubaby shower kana kupati, unotanga waona kuti mhuri yako yakaguta. Zvinhu zvakaendeka mumba, mune sadza, mune murivo, mune munyu. Dambudziko randinaro navaMugabe nemhuri yavo nokuti havasivo voga vakaenda, tinoziva kuti vakaenda nerudhende rwose, vana vavo, vakwambo, baba vemukwambo, mai vomukwambo, masecurity detail, vanhu vakawanda vanopfuura 87, tinozviziva. Zvino isu tinoti
iyo nyika yakamira manzonzo zvayakaita izvi. Vamugabe nerudende rwemuri yavo vakatora mamiriyoni anokwana kuita matanhatu in cold hard cash.
Vaparadza pinda yenyu tinzwa.
Chekutanga vamugabe mushandi. Mushandi wedu isu vanhu veZimbabwe. Saka zvavari mushandi wedu isu vanhu veZimbabwe vanobvumirwa kuti kupera kwegore vanofana kutora zororo ratinoti leave, annual leave. Saka vamugabe vari pazororo iye zvino. Nyika imire kamba ivharwi nokuti mujoni hapo kana kuti mujoni afa. Saka nyika yeZimbabwe iri kuenderera mberi. Vamugabe vakasiya vati vamunangagwa. Sarai muchiona nyika ini nichabvenda kuzororo. Vamugabe vane mavice president maviri. Vamugabe vane makurukota akawanda ekusiya achiita basa. Iye zvino vakasiya vamunangagwa achiita basa. Vamugabe munhu ane mhuri yake. Anobvumirwa kuenda nemhuri yake, munhane shamwari dzake, munhane hamba dzake. Saka hamungavati vamugabe nekuti ndiwe presidenti, saka usafamba nemhuri yako, usafamba nehama dzako, siya vanhu vese vanowirira navo, enda wega. Vamugabe ndi presidenti, tese pavari vanotochengetedzwa nesecurity. Saka hatingati isu security yaindire china vamugabe kwete. Gore negore vamugabe vanosarudza kuti vada kuenda kupi goride kwavo. Iniwo semunhu akangoitawo seni saparadza ndaitori goride iwo ini kuCape Town. Ndikatofarawo chose kuChristmas ndiri kuCape Town ikoko. Ndikadzoka. Saka zvinhu zvinobvumirwa kuenda kuholiday.
Pinda henyu vagutu.
Ndinonzi hama yangu kaidinesi achitaura ndopfunga kuti aroda kuita nyambo kanjinese waakuda kuita mukadota kaiwe
ndirikutaura zviri kuitika ndirikutaura zviri kuitika chaizvo but hakuna chama statistics sekunyepa ikuti vakatora 6 million yenyika vakaenda nayo that's a lie
pinda itizwi vagudu
ndirikuti ini ndapa mufananidzo yezvinhu zviri kuitika zviri kutaurwa nemakurukota avo vamugabe. Takaona zuro chaiva madeko ndinotarisa news dzeTV. Dzinorwadza kutarisa, hadzinorwadza asi nebasa rangu reinformation kutongoshinga ndingagodi. Ndikatoona vakasukuwere minister welocal government, ndikaona ivo minister vehealth vaparire nyatwa. Vakatoita hanzi taita interministerial committee yokuona kuti typhoid yatekeshera. Tabva mutyphoid kungangozoya chirwere chinotoba more serious kupfuura typhoid chinonzi cholera. Zvirwere zvenhamo izvi zvokutambura. Saka ukaona vanhu vokumbira vaprofita vezvichechi kuti tibatsirei. Zvotaridza kuti mukuru wavo ari kurya mari ari ku 7-star hotel in Dubai ku Middle East. Vana vake kana kuti mhuri yake kana nyika yake arifanira kutungamirira. Vachifa netyphoid. Ndosaka ndavabvunza kuti vamugabe ndinoziva munoteerera zvikuru Studio 7 iri pamuupenyu ndinoziva munoida. Ndoda kuti mundihwevo nhasi ini ndichihwereketa kuti dei machidzokavo maona kuti sendimi ndimi first citizen. Ndimi mutungamiriri wedu weZimbabwe. Moonawo kuti matungamirira nyika. Makamboona kupi mamwe mapresident. Titanga kana muno muAfrica chaimo. Vanorovera kune dzimwe nyika vachiti tichambori ya Christmas tichambori ya nyuere. Vazhinji vatinoziva vanoenda kumisha yavo. President Jacob Zuma vanga vari kunganja. Vamugabe hanzi namba wavo kuti vaenda kwavo kwazvimba. Kana kuti vaenda zvavo pano pakaribha apedo nekuconstituency yama yangu yakaindinesi.
Vaparadza hanzi vamugabe vanodi kuenda pazororo munyikawo.
Aiwa ipapo hapana chakashata. Asi vanoda vanoita zvavanenge vachida kuita. Vanoenda munhu kana uchienda kuzororo unoenda kwaunoda kuenda kuzororo.
Avo vanga vari nhengo inomirira Makonde West vari nhengo yeZANU-PF vakaines paradza manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMTCT vaObed Gutu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Munhau dzedu dzemitambo. Murairidzi wechikwata chenhabvu chemaWarriors Callisto Pasua nhasi abudisa mazita evatambi avo ari kuenda navo kuma 2017 Africa Cup of Nations Finals. Mutoro edwe na Odzemitambo, Michael Kariati, anotitaurira kuti vatambi ava ndiva nani.
Mitauro yese yanga ichiitika yapera nhasi. Mushure mekunge pasuwa abuditsa pachena vatambi makumi maviri nevatatu. Avo ari kutakura kuenda navo kuma 2017 Africa Cup of Nations. Vatambi vese vane mukurumbira kubva kumativi mana ese enyika. Vadomwa muchikwata ichi. Icho chiri kutarisirwa kunotamba zvakanaka mugungano riri kusanganisa Algeria, Senegal pamwe neTunisia. Mutambi Kama Billiard oyo akatora mukombe weCup Champions League neMamelodi Sundowns yekuSouth Africa. Knowledge Musona oyo ari kurova mambure zvinotyisa neOostende yekuBelgium. Nanyasha Muchekwi anotamba kuChina ndivo vachange vari kumberi vachitsvaga zvibodzwa. Kosta Namoinesu oyo ari kutamba muEuropa League neSparta Prague yekuCzech Republic. Na Onisimo Basera weSupersport United South Africa ndivo vachange vachitarisirwa kutsigisa kumashure kwemutambo. Vamwewo vatambi vane mbiri vari kuenda kumakundano ane mukurumbira aya vanosanganisira captain wavo Willard Katsande, Cuthbert Malajila, kuda kwashe Mahachi, Tendai Ndoro, Dani Piri, Matthew Rusike, Marvelous Nakamba na Evans Rusike. Malajila anoti ari kufara zvikuru kuwana mukana wekunotamba kuAfcon sezvo makore ake asisazomupe mumwe mukana.
Ndikunzwa kufara. I think if I have to check, I'm the oldest guy in this team. I'm happy to be among these boys. So ndikunzwa kufara kuti my chance is there now to go to Afcon.
Tino kadewere weDuju Gardens kuSweden. Oscar Machapa oyo anotamba kuDRC na Bruce Kangwa anotamba kuTanzania avo vasina kumbobvira vatamba mumitambo yemunzira yekuenda kuGabon vari muchikwata ichi zvekare. Pasuwa ari kutakurawo vatambi vanotambira zvikwata zvemuno munyika vakaita saHard Life Zvirekwi weCapes United. Tatenda mukuruva weDynamos. Takabva mawaya weHwange, Donovan Bernard weFC Platinum, Elisha Mroiwa weDynamos, Lawrence Mklanga na Teenage Hadebe veChicken Inn. Muongorori wezvemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti vari kufara nevatambi vasarudzwa napasuwa vachiti ivo vane chivimbo chekuti maWarriors anodzoka nemukombe uyu. Farai Kambamura:
Zvinofadza zvikuru nekuti vapasuwa ava vakabva kure netimi. Takambohaya maforeign coaches asi hapana zvavakaita. Mushure mekunge vadaro vapasuwa izvinezvi chinhambwe chavafamba kwakure kwakure. Ende izvozvi zvatiri kutodaka ndezvekutotika ngavatoye neiwo mukombe wacho toziva kutoti izvozvi vanotoya nawo.
MaWarriors ari kutarisirwa kusimuka rungwana nerwemugovera vakananga kuCameroon munzira yavo yekuenda kuGabon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa mabasa anofanira kuitwa nevashandikadzi vemudzimba neaya anofanira kuitwa nana mai vemba.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vagari vemuHarare vanoti havasi kufara nemvura yakasviba yavanoti iri kubuda mupombi dzemvura yavanoshandisa.
Sangano reHarare Residents Trust roshushikana nekutyisidzirwa kuri kuitwa vagari vari kutadza kubhadhara mitero nekanzuro yeHarare.
Vechidiki vemapato anopikisa vopinda muurongwa hwekunyoresa kuvhota kuitira kuti ZANU PF ikundwe musarudzo dza 2018. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com. Anokuonekai zvakare nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Toksia mina Chris Kande munau dzechindebele.